manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kugumbi 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vari kufambirana nazvo asi zvavakapromisa chokune kuine mvura nekuine magetsi sezvino kuti hatina mvura. Izvi zvavari kupromisa vanhu hazviri izvo zvavari kuita.
Zimbabwe inopinda muzuva rechina vanhu vachigara kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi vakawanda vachinyunyuta. Zimbabwe Human Rights Commission inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vaongororwa kana vaine chirwere checovid-19 munyika kusvika pari zvino. Mutori wenhau weStudio 7 Nunurai Jena anosungwa nemapurisa muchinhoi apo anga achiita basa rake semutori wenhau panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva rechina nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Icho chabata vanhu vasere muZimbabwe uye kuuraya munhu mumwe chete Zororo Makamba. Chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ezviuru pasi rose uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru makumi mana nezvisere. Italy ndiyo iri kutungamira pakufirwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nezvitatu. Spain ichifirwawo nevanhu vanopfuura zviuru gumi ichiteverwa neAmerica iyo yarasikirwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu nezana. Ukuwo China iine vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu ane gumi nevasere vafa nechirwere ichi. Apo Zimbabwe yapinda muzuva rechina vanhu vachigara kudzimba senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Veruzhinji vari kutadza kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus dzakaita sekugara pedyo nepedyo kana kuti social distancing sezvo vari kugara vachitsikirirana mumitsetse yekuchera mvura pazvibhorani pamwe nekutenga zvinhu zviri kushayikwa zvakaita sehupfu muzvitoro. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda pamwe nemapurisa akawanda ayo ari kuona kuti vanhu vatevedza mutemo kuti vagare kudzimba dzavo havanawo zvipfeko zvinovadzivirira kubva kucoronavirus zvakaita semamask. Pavakaparura chirongwa chekuti vanhu vagare kumba, mutungamiri wenyika vayamason Munangagwa vakavimbisa kuti hurumende ichaona kuti vanhu vawaniswa mvura kuti vakwanise kugeza nekugara kudzimba dzavo kuti chirwere checoronavirus chisapararira. Asi mumwe mugari wemuHarare vaThompson Lizwe vanoti izvi handizvo zviri kuitika sezvo vanhu vari kuungana kuzvibhorani nekuti hakuna mvura iri kubuda mupombi.
Vanhu vari kufambirana nazvo asi zvavakapromisa chokune kuine mvura nekuine magetsi sezvino kuti hatina mvura. Izvi zvavari kupromisa vanhu hazviri izvo zvavari kuita.
Vamwewo vakawanda varatidzawo kusafara nekuti zvitoro zvikuru zvakavhurwa zvakaita seOK mumisha inogara vazhinji kune mitsetse yakakura sezvo vanhu vari kuda kutenga hupfu nechikafu. Panzvimbo idzi vanhu havasi kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Mumiriri wemufako semunational assembly amai Susan Matsunga vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti vanhu vanogona kutevedza mitemo yekudzivirira kupararira kwecoronavirus kana vakapiwa mvura mudzimba kuitira kuti vasanoungana kuzvibhorani.
Zvakatooma taitarisirwa kuti kubva pakataurwa nemukuru wenyika kuti 21 days dzelockdown tichange tine mvura nemagetsi, but chiri kundishamisa ndechekuti hakuna mvura. Saka maoko acho tinogezone. Zviri kutonesa nenyaya ye COVID-19 pandemic. Kuti tinoipedza sei?
Asi mutauriri weHarare City Council, vaMike Shideme, vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo yave kutora matanho ekupa vagari mvura, pamwe nekuona kuti havaungani zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro. Dare iri rakati kanzuro yeHarare nehurumende kuburikidza nemapazi aro anoti remadhorobha nematunhu neremari anofanira kuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena muguta reHarare panguva ino apo nyika iri kudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Izvozvi titori mubishi kuronga kuti mapurisa ekanzuro anga ari pazviborani zvose zvinoshanda muno muguta, uyezve tagara tine urongwa hwekuti mvura inge ichienda kuvanhu. Tine mabhauza atichaendesa nawo mvura kuvanhu, uyezve tiri kuedza nepasi patinokwanisa kuwedzera mvura yatinochenesa kuti inge ichienda kuvanhu. Uyezve tichange tichiudza vanhu kunzvimbo dzinenge dzichiuya mvura kuti uku ndiko kune mvura. Kana tichinge tazoita yatinoti pachirungu demand rotation management, tinenge tichiudza futi vagari kuti mvura kwenyu ichange ichiuya mazuva api.
Mutongo uyu wakapiwa zvichitevera chikumbiro cherimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare, Recombined Harare Residents Association. Zvichakadai, mapurisa akawanda ayo ari kutenderera achiona kuti mitemo yekudzivirira coronavirus iri kutevedzwa here, ari kuita izvi asina zvipfeko zvekuzvichengetedza kubva kuchirwere ichi. Mumwe mugari vemuHarare vaJean Spiri vati vanoona sekuti zviri kuitika izvi hazvina kukodzera, vachiti mapurisa anofanirawo kuchengetedzwa kubva kucoronavirus.
Vasvika ivo havana kana protective clothing PPE iyoiya, apo ndo mapurisa chauchengetedza mutemo. Vangoti munhu ngaamire emita apart, asi ivo havana, ndo vari kutozadza. Because pamwe abva kutaunduko vava nezvirori magumeto vakazara vachitenderera kwabva pamwe ndokune COVID yacho iyoyo. Saka handichaziva kuti anospreada ndiani, ngavarambidzwa kufambawo futi ivo.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mukuru wemapurisa nehurumende vanokoshesa utano hwemapurisa, uye vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti mapurisa achengetedzwe kubva kucoronavirus. Vati pane zvekuchengetedza mapurisa zvakaita semamask zvavakawana, asi vakati hazvina kukwanira mapurisa ese, uye pane urongwa hwekuti mapurisa ese awane zvipfeko izvi nezvimwe zvekushandisa kuadzivirira kuti asabate coronavirus apo anenge ari pabasa. Vanyati vazivisawo kuti kusvika pari zvino vasunga vanhu 475 vakatyora mutemo welockdown. Vati vazhinji vavo vanhu vaivhura mabhawa kana kutengesa hwahwa zviri kunze kwemitemo. Veruzhinji vari kuchema-chemawo kuti vamwe vemabhizimisi vari kukwidza mitengo zvakanyanya panguva ino, uye vanoda kuti hurumende irange vanhu ava. Zimbabwe yakaita chisungo chekuti vanhu vambogara kudzimba dzavo kwemasvondo matatu senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Coronavirus yauraya vanhu vanodarika zviuru 40 pasi rose, kusanganisira Zororo Makamba wemuZimbabwe. Munyika mune vanhu 291 nevana vakaongororwa kuti vane chirwere ichi, uye vanhu 256 vakawanikwa vasina chirwere ichi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vaongororwa kana vaine chirwere cheCOVID-19 munyika kusvika pari zvino. Komisheni iyi inoti vanhu 194 nevana vanonzi vainge vaongororwa kusvika musi wa30 kurume vaive vashoma zvikuru, pachitariswa zviuru zvevanhu zvakapinda munyika kubva pakatanga chirwere ichi. Mugwaro rayakaburitsa nechitatu, Zimbabwe Human Rights Commission inotiwo iri kukurudzira hurumende kuti ipe dzidziso pamusoro pecoronavirus mumitauro yakasiyana-siyana, kusanganisirawo mutauro wemaoko kana kuti sign language senzira yekuti veruzhinji vabatsirikane. Komisheni iyi inotiwo hurumende iri kunonoka kuita kuti kuongororwa kwevanhu kuti vane utachiwana here kana kuti kwete kuitwe matunhu ose emunyika, kwete kuti kungoitwa muHarare chete. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vaive mukuru weZim Rights vaokei Machisa vanoti vanobvumirana neZimbabwe Human Rights Commission kuti vanhu vaongororwa vashoma kwazvo pachitariswa vanhu vanopinda munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
tikatarisa vanhu vanofamba pazuva zvikuru vanopinda muZimbabwe nepamaboda pedu paairport kuna Bedbridge kuna Chirundi kuna Nyamapanda nekuna Forbes Border Post tinotarisa kuti tichiona vanhu vanopinda vakawanda chaizvo saka hongu ndinobvumirana neZimbabwe Human Rights Commission kuti huwandu hwevanhu vari kuteswa kana kuti vakateswa nedenda iri hwakanyanya kushomeseka chaizvo kusvika pakuti tingati isusu Zimbabwe ine huwandu hwevanhu kushoma-shoma pane vabatwa nacho vari kurwara nacho kana kuti vakatisiya saka hongu tinowirirana neZimbabwe Human Rights Commission pakuti huwandu hwevanhu ivavo vakapinda muno muZimbabwe nepamaboda ipapapa hwakawanda tine kushomeka kwakawanda kwedenda iri muZimbabwe tichitarisa kupinda kwakaita vanhu muno muZimbabwe kumaboda ese nepamaairport
tinonzwa veZimbabwe Human Rights Commission vari kukurudzira kuti dai mitauro inoshandiswa mukushambadza nezvecoronavirus kana COVID-19 wawanzwa kusanganisirawo wemaoko wesign language kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunzwa nezvedenda iri zvinhu zvamungataurawo
tinowirirana zvikuru neZimbabwe Human Rights Commission nenhau yokuti mitauro yacho inenge mishoma ndinofungirawo kuti inhau yokuti iyo hurumende pacha zvayo yanga isati yanyanya kuisa muono wayo pamalanguage akabuda muconstitution yekuti munhu wese ange achiwana mashoko kwakasiyana-siyana achishandisa mutauro waakasungunuka nawo saka vanga vasina kunyanya kuita pay attention kuzvinhu zvakafanana naizvozvo saka iyi ichenjedzo kana kuti iyambiro iri kubva kuZimbabwe Human Rights Commission zvedwe ngatiwanikwei tichicherechedza zvinenge zvataurirana muconstitution kuti mitauro yakasiyana-siyana icherechedzwe nekukasira nokuti pachasvika dambudziko rakafanana nairori
tingaona here hurumende ichitorawo kurudziro iri kupiwa iyi neZimbabwe Human Rights Commission
ipfungwa dzangu vakandemere kuti paitika chinhu ichi paitika nhamo iyi vakuru vanoti toita maonera pamwe chuma chemuzukuru saka kana zvauya zvakaita saizvozvizvi mhuri yeZimbabwe mapato akazvimirira akangofanana naZimbabwe Human Rights Commission vanokwanisa kupawo unjere hwavo kuhurumende kuti dai waro yakwanisa kutora nekukasira unjere ihwohwo kuitira kuti chii ramangwana redu rimire zvakanaka
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vakambova mukuru weZim Rights vavake Machisa vachitaura vari parunhare vari mugweru mutori wenhau westudio 7 Nunurai Jena asungwa nhasi muchinhoi apo anga achiita basa rake semutori wenhau panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba asi hurumende yakazivisa kuti vatori venhau vachange vachibvumidzwa kuita basa ravo kunyange hazvo vachange vachishandisa makadhi avakapiwa gore rapera gweta rajena vakudzai choga vanoti jena atanga kusungirwa nyaya yekuti ari kushandisa kadhi regore rapera asi vati nyaya iyi yazochinjwa ava kupomerwa mhosva yedisorderly conduct asi jena ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi Studio 7 aina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa munyika vaponyati sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo asi vachoga vanoti jena aiswa mumaoko avo kuitira kuti azomiswa pamberi pedare mangwana ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita nareichoto westudio 7
vajena vanga vari kuferefeta nyaya paroadblock yavanga vachiti papa nerunyere kupero kuti mapurisa vanga vari kutora mabribe kumamotorists vanga vachifamba munguva dzakarambidzwa dzino dzecovid-19 saka vari kuferefeta nhau kudaro vatadza kunzwisana nemapurisa awo anga achibvunza nezvemapepa avo ebasa ndobva vaenda navo kupolice station uku vazovatsanangurira nokuvaratidza mapepa acho mushure mokunge vakuda kuregedzwa kuti vaende vangozoshamisika vonzwa mapurisa ava kuvati matituka saka vakuchajwa nemhosva inonzi disorderly conduct taenda navo kudare Muscat but kwanga kwakavharwa saka vazovaregedza vachiti mozodzoka mangwana toenda kudare saka vari kumiswa pamberi pedare redzimhosva nemhosva yedisorderly conduct yekuti vari kunzi vatuka mapurisa
Avanga vari gweta ranunura ijena wakudza ichoga vashora pamashoko avatumira Ray Choto we Studio 7. Nasi tirukuende ramberi ne urukuro panyaye gadziriro iri kuitwa munyika nemakanzuru nehurumende mukurwisa chirwere checoronavirus. MuAfrica, sangano reWorld Health Organization, WHO, riri kuyambirawo kuti hamuna michina yakakosha yekushandisa kana kuti maventilators. Chirwere ichi kana chanyatsokomba munhu anotadza kufema. WHO iri kukurudzira vatungamiri vemuAfrica kuti vazvipire kurwisa chirwere ichi. MuZimbabwe gadziriro iri kuenderera mberi sezvo zvipatara zvanga zvisina kumira zvakanaka zviri kugadziridzwa. Kanzuro yeHarare ichibatsirwa neChina uye mamwe makambani emunyika yave kupedza kugadzirisa chipatara cheWilkins Hospital icho changa chambovharwa. Hurumende ichishanda nekambani yeSakunda iri kugadzirisawo nzvimbo dzekurapira varwere kuSt Anne's Hospital neRock Foundation Medical Facility iri kuMount Pleasant. Hurumende inoti yacherawo zvibhorani paparenyatwa hospital. Asi matambudziko pakugadzirira pakati pehurumende nemakanzuru anonzi achiripo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC vanokutamburi nyoka uye gweta vari nhengo yezana PF vatinomuda ishe chinyoka. Totanga kunzwa kubva kuna vachinyoka nezviri kuitwa nemakanzuru ari pasi peMDC kuti zvakakwana here.
Kune local government yakasiyana nekunotonga vachamisa. Local government inofona under Minister July Moyo, ndivo vari kumanya-manya vachicoordinata maefforts local government. Zvinoshamisa kuti vanhu vanoti kana pane chinhu chavanoda kutsvaka mbiri vanotika ichisiri in charge. Kana papa kuti hatina mvura mumacity council kuti isu hatina kana power yatinayo, hatina chatinacho. But anyway, chakakosha ndechekuda ndafara kuti vari kuda kusimbirira pashoko randataura kuti ngatiregei kutendekana mumwe. Patakamira apa pakaita, ngatitsvake, hakuna nyika kana imwe ichaita response iri 100% perfect, because hakuna unoziva chigwere ichi. We are learning as we go. Handiti nyika dzose they are learning as they go. Hakuna kana one yanga ine formula. Ende hakuna kana wani nefomu yatigona kukopa. Pamwe pacharesheka, pamwe pachaitika zvinhu zvokuti toti maybe dai tadai, but isusu handizi patinofanira kutarisa ndechekuti the most important thing is to get people well. Vamunangabva vakaita announcement last week vakatizvo magadharinzi amire, asi vana vechikoro hatisasara ne 2 weeks ngavarambe vachienda kuchikoro. After 2 days vakadzokazi vakati bodo ndisizvine yanga ichiri right. Zvikoro ngazvichivhagwa, handi mozviona. Zvinoreva kuti mutungamiri usina basa nokuti vanhu vanoti kopai mamafunzi. Unongova focus on one thing, kuti vanhu vanofanira kurarama. Ndozvatofanira kungoita iko zvinhu zvepoint scoring izvi zvokuti kune vakawana 2 million votes hazvina kana nebasa rose at this time. Zatimbotangai tamboraramisa vanhu. After izvi vapera izvi todzikaza kuti mavhoti aiva mangani. Hapana kana munhu one une basa nazvo. Zvokuti hazvirapi, hazviporesi munhu kuti tanisa kuwana 2 million votes not one day. Hazvina basa izvi.
Vatambori nyoka vasimudza nyaya yemakanzuro vachiti vachamisa havanei nechekuita nemakanzuro ari pasi pavaJulai Moyo. Unoti kudii nemashoko aya?
Vachamisa havanei nechekuita nemakanzuro nekuti bato ravanotungamira ndo bato rakapuhwa chitanda nevanhu veZimbabwe kuti ritungamire makanzuro. Saka nyaya iripo ndeyekuti tinofanira kuti tingobvunza kuti vakataura chokwadi here. Kana vakataura chokwadi ngazvipatara zvatiri kutaura izvi zvinoita 4 under councils anotungamirwa neMDC. Nguva yatiriyo inei inguva yedisaster. Kana iri nguva yedisaster, takadaka ndese kuti ngativei responsible semaleaders tichitaura chokwadi. Vachamisa vakataura chokwadi kuti hatine macases ara takanga vazivikwa Wilkins Hospital and they turned out to be true cases. Saka hapana kune baba vanga vaita. Nyaya iripo ndeyekuti pamashoko edu atinotaura ngatiregei kundeba ngatitaure chokwadi tiendesa nyika yedu pamberi zvinoita kuti senyika titonhodze masiri zevanhu nemamiriro akaita zvinhu nekuti tigadzirise nyaya yemamiriro akaita kuti tiende mberi senyika titasana nedambudziko ratakatasana rasavana vezimbabwe.
Vachinyoka, makanzuru ari kukwanisa here kuti anyatsoita basa mambosimudza nyaya yemvurai?
Chokutanga chandoda kutaura panyaya yemakanzuru ndechokuti izvo kama mushitera zvataugwa nababa ndozvinotaridza kuti vanhu havanyatsoziva Zimbabwe makanzuru kuti makanzuru ose anotongwa neMDC iyodzo ndonhema makanzuru omutown hongu akatogwa neMDC but kune makanzuru mamwe azere kwedu mberi mbogwa kune kana MDC kana imwe saka makanzuru akati wandei local government inorana ose makanzuru omumatown okumaruzevha iyo makanzuro mumatown anofanira kupa vanhu mvura anofanira kukonekta svina anofanira kudi haasi kuita mabasa hatisi kuzviona mvura dzachona hapana hatisi kuona refuse ichikonektiwa saka sokuona kwangu zvine machallenges saka izvokumira tichiti ha isusu ndisiri kurhana zvizvizvi hazvina zvazvinotibetsera chatinofanira kuita ndechekuti toita mushandira pamwe hurumende yava munangagwa nemakanzuro ose anotungamirirwa neMDC neanotungamirirwa nezamutiro togara pasi navadzirai mwoyo vanova ndivo vanorhana local government unity kuti hurumende inogona kutibetsera sei sezvavanofanira kuita vanhu avo ivo vamakanzura
vatambori nyoka
tandida kungotaura ndoda kuti ndidzokere zvangu panyaya yatinayo mudariro apa ndanga ndichitaura ndichiedza kutaura nelocus standard kuti semdc takapuwawo chitsvambi nevana vezimbabwe tichitungamire makanzuro saka tine kodzero yekutaura nezvekuitika muzvipatara
zvianda makanzuro
asi ndanga ndidzokere zvangu kunyaya yeforeign currency nemvura yanga ichitaurwa tandinokumbidzirwa chinodiwa panguva ino ende vachamisa vangu vachitaura vaita press conference nyaya yakudiwa panguva yatasvika ino yanga iri yekuti central government itaure nerbz tione kuti pawanikwa here foreign currency kuti tiite tikwanise kuita procure mawater chemicals anotirisa mvura vachamisa vangu vachitoda zvaikwanisika tambokwanisa kana kutirisa mvura kuti vanhu vapuhwe free water for the next 30 days nyaya iri kunoisa nzere kuti chenyika yedu mazuri atinoita tine dambudziko panyaya yeforeign currency saka papa ida kuti tiise musoro pamwe chete tione kuti pangawanikwa here foreign currency inoita kuti titiite mvura pawanikwa mawater chemicals kana tikatirisa mvura yedu tokwanisa kumbopa vanhu mvura mahara kuti tikwanise kuderedza dhenja yatasangana nayo nenyaya yechirwere ichi
vadokta mbori nyoka ndiwo mutevedzeri wemutauriri webato remdc manzwa kubva kugweta uye vari nhengo yezano pf vatinomuda ishe chinyoka vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Munyori wenyaya pfupi wekukaroi Jeff Murambwe anoti mabasa evanyori anofanirwa kupawo veruzhinji kuti vaite shungu dzekunyorawo mabhuku avo. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Murambwe anonyora mabhuku evana muririmi rweshona nechirungu. Kunyangwe hazvo Murambwe achinetseka pakufamba sezvo akaremara anoti izvi hazvimutadzisi kuita zvaanofarira kuita muupenyu hwake.
Ini ndine handicapped maoko angu, ane paralyzed. Saka kunyora kwangu ndinonyora mbichana nerunyoro rwakashata. Saka kandanyora fungo yangu papepa ndopa mwana kuti achinyora manje zvinoverengwa nemunhu wose kuti pandinonotaipisa unotaipa. Zvanetseka kuti apa paida kunzi chii apa chii.
Murambwe anoti rwendo rwake semunyori rwakange rwakaoma.
Zvekunyora izvi zvaitanga ndine grade 5 but nguva iyoyo zvezvakaoma kuti bhuku rako ripublishi saka muna 2012 ndopandakautanga kunyora njiza inonzi self publishing yabva ipapo ndakaubatsirwa futi nekaucha fund that was 2014 ikandipaplishira mamwe mabhuku.
Murambwe anoti zvinyorwa zvake zvinobatsira kurodza pfungwa dzevana vanozviverenga.
Pekutanga vana vangu vaifanira kurava vachiiti vakaona kana newspaper akarasiwa vanotora murava saka zvakatipa shungu kuti ndinyore kumabhuku uto.
Murambwe anoti paainyora mabhuku ake aishorwa zvikuru nevanhu vachimuti munhu ane usimbe anongoda kugara ari pamba pasina zvaari kuita.
Vaishora vachiseka vachinditi kutamba nenguva nehunyanzvi hwesimbi munhu mukuru ungakona ungaita zvetubhuku ichocho achikona kuenda kumunda saka ini handia kuzvitsvaka nekuti ndakazva kuti havazivi kukosha kwebhuku
Murambwi anoyemurwa nemumwe munyori wechidiki asati ava nemabhuku akadhindwa Brian Chiwanza
zvinyorwa zvine chirevo kunyanya chirevo chacho chiri pakuti muupenyu chipo achina nguva chipo achina zera ende chipo chinouya nenzira dzakasiyana kushingirira kuzvipira kusaneta uye kuramba uine tariro dorumwe rwerutivi runoratidzwa nemabasa ababa David
mudzidzisi wekutorwa nekunyorwa kwenhau paHarare Polytechnic vaadmire Masuku vanoti Murambwi semunyori ane ruzivo mubasa rake anogona kuwana pundutso kubva kuzvinyorwa zvake sezvinongoitika kunyika dzakabudirira
vanofanira kutsvaka dzimwe nzira dzekuti mabhuku avo akwanise kuti atengeswe kwete muno chete asi nyangwe kune dzimwe nyika nokuti mabhuku ese anonyorwa anonakidza
Munyori ane mukurumbira munyika Ignatius Mabasa anoti Murambwi anofanirwa kuona kuti ashandisa madande mutande mukushambadza zvinyorwa zvake kuitira kuti zvizivikanwe nevamwe
Mazuva ano ndinoona vanhu vakutozofamba mbiri nemukurumbira vazivikanwa kana kuti vanzwikwa nenyika kubudikidza nekuburitsa zvavainazvo pa WhatsApp vamwe vanoenda pa YouTube Zvinhu izvozvo muchaona kuti hazvirambire ipapo kana zviri zvinhu zvinonakidza zvinokwenya vanhu pari kuvavava munoona zvatorwa zvabviswa apa zvaendeswa apa pasina nguva vanhu vaakutobvunza naimi iyeyu munhu uyu anombowanika kupi
Murambwi uyo ane vana vaviri anonyora zvinoyemurwa neveruzhinji kunyangwe asina kupedzisa zvidzidzo zvake zveordinary level nekuda kwekurwara Muzvina fundo Rubi Magosongwe vepa University of Zimbabwe vanoti kuva munhu anogona kunyora mabhuku anofarirwa neveruzhinji chipo chinoberekwa munhu anacho
Wamataura David Murambwi asi wekutanga ndoda kukupai muenzaniso zvakare waElias Machemedzi akanyora bhuku rinonzi Sarauga riri kutaura nezvemwana mubvandiripo aiwozorwira kuti anga achizopinda pazvigaro zvienda zvakadaro chikonzero ndabata bhuku raElias Machemedzi Sarauga Elias haana maolevhu saka chandiri kutaura apa ngechekuti haisi setifiketi yeolevhu kana setifiketi yeA-level kana setifiketi ipayo inopa munhu pundutso kana kupa munhu chimiro kuno kudepartment kwedu
Murambwi ane nyaya pfupi gumi izo dzinosanganisira dzinoti stung by wasps ne I had followed dzimwe makumi maviri hadzisati dzadhindiswa ndakamirira studio 7 muHarare ndini safari njema
Chirongwa chewomen's round table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi panguva iyo pasi rose rakatarisana necoronavirus Ndiyapera regaiti mbotarisa msore na uza nasi. Zimbabwe inopinda muzuva rechina vanhu vachigara kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus asi vakawanda vachinyunyuta. Zimbabwe Human Rights Commission inoti iri kushushikana neuwandu hwevanhu vaongororwa kana vaine chirwere checovid-19 munyika kusvika pari zvino. Mutori wenhau weStudio 7 Nonorai Jena anosungwa nemapurisa muchinhoi apo anga achiita basa rake semutori wenhau panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi iva ine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Kuizika desenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 2 kumabasa 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Amapolisa athiwona omunye lomunye kumele athenge elokishini ahlala kilo. Ikho ke lamhlanje kutshintshile abantu bagijinyiswa emadolobheni lapha bayatshaywa.
Amapolisa lamasotsha abhagxabula abantu abahamba-hamba mahlayana edolobheni lakobulawayo kubotshwe abanye.
Sizenzani ngabo laba akudingeki ukuthi senze elutho ngabo ngoba sebezikhuphile bona ku-alliance bathi sebehamba bayabambana lo mama uMakhuphe sibafisela inhlanhla.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Welshman Ncube uthi isinqumo somthethwandaba esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kayisuye mkhokheli webandla leli siyize. Kwele South Africa amakholwa athi ukukhonza esezindlini ngenxa yemigoqo yokungaphumi ezindlini kubafundise okunenge. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa lamasotsha lamuhla abikwa abebopha ababhodabhoda edolobheni lakobulawayo njalo echaya abanye ngesikhathi uhulumende enqume ukuba abantu behlale ezindlini wenzela kwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi edolobheni lakobulawayo utshele usithandekile mhlanga we Studio 7 ukuthi uzibonele ngawakhe lokhu kusenzakala.
Lamhlanje kulilanga lesine ele lockdown elizweni leZimbabwe, kobulawayo umumo utshintshile kancane. Sinanzelela ukuthi kulamasotsha lamapholisa abhodayo kobulawayo behamba ke ngamatruck la esithi ngamaphuma. Bebhoda bebutha abantu bonke abababona behamba ngezinyawo babafaka ezimoteni babatshela ukuthi abafunakali edorobheni. Laba benza inkani sibabona begijinyiswa betshaywa. Amapholisa athi wona omunye lomunye kumele athenge elokishini ahlala kilo. Ikho ke lamhlanje kutshintshile abantu bagijinyiswa emadolobheni lapha bayatshaywa. Bese kusithi ke ama-roadblocks la qhubeka ke elokhu ekhona egcwele. Bese kusithi ke imizila ebibonakala ngamalanga adlulileyo edolobheni iyehlukile lamhlanje. Kuyananzeleleka ukuthi izitolo eziningi, ngidlule esitolo esisemajamhlophe elisayidi supermarket enkulu, ngabona abantu belayinile kodwa ke lamhlanje kungcono batshiyelana ke isikhala esithile njengakhonokho okuthiwoyo ukuthi ke abangasondelelani eduze. Ngangena kobulawayo njalo ngabhoda ama-supermarket amathathu amakhulu, ngabona njalo belayina ngokunjalo phandle kabangeni phakathi bebaningi babengeniswa nje ngabalutshwane ngabalutshwane.
Manje abantu bathini ngakho konke lokhu okwenzakalayo? Sinanzelela ukuthi ensukwini ezedluleyo bekuthule.
Ngithe ke ngikhuluma ke labanye obaba lapho ukuthi kathi kwenzakalani lamhlanje indaba ke amapholisa ekhanya ke itshaya abantu esithi abaphenduke babuyele emakhaya kwenzakalani. Kuphume imbono emibili. Umbono wokuqala ngokuthi funa uhulumende ubona abantu bengalandeli akuchiloyo ukuthi abantu bahlale emakhaya. yikho ke sebethusela ke ukuthi babone ukuthi ke uhulumende ke khonokho akuchilowe kafuna abantu ke bangena edolobheni ube umbono wokuqala lo. Umbono wesibili ophumule ngokuthi abantu bathe funa ukhona okwaziwa ngohulumende thina abantu esingakabi kwazi ngokumemetheka kwalowo mkhuhlane we-COVID-19 ngoba uhulumende inani alitshiloyo ukuthi ngabantu asebebanjwe ngulowo mkhuhlane ilizwe lonke leZimbabwe jikelele bayisificaminwembili 8 ikanti-ke osowatshonayo omunye. Kodwa-ke ngendlela-ke ukhanya-ke amapholisa-ke esebenza ngakhona edolobheni-ke abantu bathi kungenzakala uhulumende usebonile ukuthi umkhuhlane lowo usumemetheka ngamandla. Yikho-ke sokuyimizamo yokuthi-ke abantu-ke batshelwe kumbe abantu kube le ndlela yokuthi-ke babiselwe emakhaya bangangena edolobheni. Yikho-ke namhlanje yumahluko okhona yena lowo lokuthi nje abantu-ke abasalayini kodwa-ke besondelana eduze. Ikanti-ke ama-roadblocks lokhu ekhona emaningi uyamiswa ubuzwe ukuthi uyangaphi. Kumele ube lencwadi kumbe uhamba ngenyawo kumbe uhamba ngemota, kumele ube lencwadi elotshwe lapho osebenza khona etshengisela ukuthi kumele ungene edolobheni, kumele ube semsebenzini, kumbe kumele njalo ube layo incwadi ekuvumelayo ukuthi ubhodabhode lokho esingathi thina ngama-ID emisebenzi etshiyeneyo. Yikho kukuvumelayo, yikho kukunika imvumo yokuthi bakwekeleke udlule. Nxa ungelazo zena lezo zincwadi awudluli lamhlanje kuma-roadblocks lapha bakuphendukisa bakubiseleke emuva. Ikanti-ke abahambe ngezinyawo-ke bangena edolobheni bazithola-ke sebegijinyiswa-ke ngamapholisa betshaywa bengeniswa ezimoteni emaphumeni ukuthi bayevalelwa kumbe bayababisela sikwazi-ke ukuthi babathatha babasengaphi. Kodwa-ke nanzelele-ke amaphuma amabili-ke koBulawayo egcwalisa-ke abantu ebabutha-ke badobha bonke ababonakala behamba-ke ezitaladeni. Ikanti-ke abebengani balenhlanhla laba abahamba ngezimota nxa usudlulile eroadblock wangena edolobheni benanzelela ukuthi bekungabi lokuhlukuluzwa kuthile bebekwekela uhamba. Kodwa bezinyawo-ke yibo-ke besibabona-ke bedojwa kakhulu-ke ngamapholisa befakwa ezimoteni ikanti abanye sibabona betshaywa njalo.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi wakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhonale koBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo. Amankampani ancedisa abantu bengafelwa asephatha zonke izidumbu zabantu njengababulewe ligcikwane le-coronavirus, okutsho ukuthi abasemukeli lezi zidumbu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lokhu sekudale ukuba kumiswe ukuphiwa amabhasi kanye lokuzothatha isidumbu uma umufi ebhubhele ngekhaya, ngaphandle kokuba abezempilakahle sebehlolile ukuba ubulewe yini, njalo sebekhuthaze uzulu ukuba bangcwabe masinya izidumbu kungakedluli amahola angamashumi amabili lane. Umnumzana Effort Ncube ongunobhala we-National Consumer Rights Association uthi abantu bazahlangana lobunzima obukhulu ngoba iningi lizagcina lizigcinela izidumbu okwamalanga amaningi ngoba kusweleke abantu abangazuthatha.
Kutsho khona ukuthi kuzaba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe ngenxa yobuyanga obungaka. Abantu imali bazabe sebeyithethe ngaphi yokuthi kungcwatshwe ngosuku olulodwa umuntu ongabe eseshonile? Bazayithatha ngaphi imali yokubiza umuntu ozokhangelwa wezempilo? Uzathola ukuthi kuzabhadaliswa ukuthi kubuye umuntu azohlola ukuthi lo umufi ngabe ubulewe yini? Kulento eziningi okuza kusho ukuthi izikhathi eziningi uthole isidumbu sesihlezi endlini usuku lonke mbu busuku bonke kutuswelakala umuntu ongabuya kuqala kungakabuyi laba bomingcwabo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Talent Zondo uthi ubona kungaqondanga ukuba wonke umuntu osedlulile aphathwe njengomuntu obulewe ligcikwane le-COVID-19.
Sengileminyaka kumbe more than 6 years contributor kunyaratho le ngibhadala every month, kodwa namhlanje nxa uyavuka kuthiwa nxa usufelwe sokumele ukuthi uzenzele konke sebekubisela imali yakho. Ngabe phela bayanginika imali yami yona leyo yokuqala ngabe ngizigcinela? Hayi, mbona lokho akukho fair sibili.
Umnumzana Melusi Ndlovu ongumhlali wakoBulawayo uthi amakhampani okumele ancedise abantu bengafelwa akumelanga aphe umlando wonke kumuli zabafelweyo ngoba kungayisikho abakuvumelanayo ekuqaleni.
kufanele ngabe kwakuvele kusenzakala njalo ukuthi abantu bethola amaphepha wesidumbu besithatha isidumbu besibeka masinyane kungela ukuthi babe lokhu bebanjelelwa ukuthi udokotela kakho lokhu lalokhuyana. Ngase sikhanya lalokho okwama funeral parlor mbona ukuthi akuyabe kuyinto esuka ibe unfair ebantwini abaye babakhuphe izimali. Kufanele ukuthi kube la lapha abantu abahlangana khona hasho ukuthi iphala ibaphosele wonke umsebenzi abantu.
Unkosikazi Beauty Ncube obhujelweyo izolo uthi baphakathi kobuhlungu obukhulu sebeze basebenzisa indlela sakudala ezokugcina umufi ngekhaya ngoba beswele ukuthi bamuse ngaphi.
Kubuhlungu kakhulu khathi sesibuthene ngekhaya sesizabeka ithebethebe sathela amanzi ukuthi sifake umufi engonakali ngapha sigijimisa ukuthi angazibonakala. Kubuhlungu kakhulu ngakulezinye indlela abazenzayo ukuthi lanxa bengasiniki i-transport basigcinele umuntu wethu okwensuku zoneza. Esikufunayo ukuthi sincediswe umthwalo ube lula ngoba imali sibhadalile sikhangelele ukuthola usizo.
Unkosikazi Comfort Nare ukhanye evumelana lesinqumo esithethwe ngamakhampani ancedisa abafelweyo esithi bekufanele ukuthi inyathelo leli lithathwe ukuze kumiswe ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Mina ngibona ukuba isinqumo leso sithethwa ngamaphala kuyisinqumo esiqondileyo nxa sikhangelane legcikwane leli le-COVID-19. Nxa abantu kungabe kulokho kusenziwa izinto njengenjayelo kutsho ukuthi omufi uyadlula ezandleni eziningi. Abantu abaningi bagcine bethola igcikwane leli mhlawumbe nxa kuyukuthi umufi ugcine ebhubha ngomkhuhlane lo. So ngibona ngani ukuthi abantu babeke masinyane abantu.
Ikhampani yenyarazo encedisa abafelweyo ikhiphe umbiko isazisa uZulu ukuthi amanyathelo la bawathethe ukuze bazivikele kugcikwane le-coronavirus. Babuye baxwayisa uZulu ukuba uma sekube lomonakalo umuntu engagcinwa isikhathi eside aphangise abekwe kungakaze kudlule ilanga elilodwa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathalile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Welshman Ncube, uthi umnumzana Morgan Komitsi lomnumzana Douglas Monzora sebezisusile kubandla le-MDC ngokusekela isinqumo somthethandaba esithi unkosazana Thokozani Khuphe nguye uqobo umkhokheli webandla le-MDC hatshi uChamisa. Umthethwandaba we-Supreme Court unqume ngolosibili ukuthi ukuthatha intambo kukaChamisa kulandela ukubhubha kukamnumzana Morgan Tswangirai kwakungekho emthethweni ngoba uMakhuphe nguye wayemele akhokhele ibandla andubana kuyiwe kumhlangano we-Congress. UMonzora loKomitsi batshele intatheli zindaba ngemva kwesinqumo lesi ukuthi uChamisa kabasamnanzi njengomkhokheli wabo. Ngokunjalo uNcube uthi lokhu kutsho ukuthi ababili laba bahle baziphumela kubandla labo. UNcube utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi isinqumo senkantolo lesi siyize nje njalo kasisoze siguqule lutho. Uthi labo abacabanga ukuthi iMDC sidilika bayazikhohlisa.
iMDC Alliance ibambene iqinile kakudlalwa ngayo. Kodwa ke phela i-political party yi-voluntary organization ungena uphume ngesifiso sakho ngokufuna kwakho. Nxa ubaba uMonzora, ubaba uKomitsi sebediniwe befuna ukuyaphumula lapha babona ngazani bangaphumula khona, kuyavunyelwa ukuphumula vele kunjalo empini. Kodwa ke ayisikho kudabuka kwe-MDC lokho yikuthiya
kwalabo abafuna ukuchiya. EMDC ayisozidabuke ngoba EMDC ayisiyobakhokheli. EMDC ngamalunga, ngabantu abangamamember, ngabantu abavotela iMDC, the 2.6 million people abavotayo ngo-2018, unxa ufuna ukulandela inombolo zezek, the 2.1 million, yibo abanikazi beMDC, bona beMDC Alliance, kabadabukananga phakathi, kulalaba sebesindwe ngamajogo badinwa, bathi kungcono baye kudla imali yezandu. Kuyavunyelwa, nxa usulambile kunzima phela kulezi nsuku, ungalamba uthi kungcono ngiyedinga ukudla, uyahamba uyokudla, ugcina abantu abakho. Kodwa istruggle yabantu beZimbabwe ayisozime ngenxa yendlala yakho.
Ukhona yini umhlangano eliwuhlelileyo njengebandla ukuze likhulumisane ngalolu daba lokuthi uMonzora lonkomishi lizabathathela amanyathelo bani?
Vele sihlala sihlangana kungayisikho ndaba yecorona leyi le-lockdown le-quarantine ezikhona. Vele sihlangana every 2 weeks njenge National Council, every month njenge National Executive le National Council, every 3 months vele sihlala sihlangana. Kodwa lokhu isinqumo se-Supreme Court kasidingi ukuthi sihlangane ngoba mhla ka 10 March sase sivele sikwazi ukuthi leso sinqumo sikhona ngoba abasibebunda ababekuzanu labaphandle kwezanu abakujunta ababevele sebesitshelile ukuthi kulesi sinqumo esinjalo uMonzora uzathengisa so, unkomitsho uzathengisa so. Sakhuluma ngakho kumhlangano ilanga lonke ukuthi sizayenzani. Yikho ke ukuba khona kwejudgment lokhu bese sivele sahlangana sakhuluma ngakho sabeka izinqumo mhla ka 10 March kudala khona le. Kakukho kunye okutsha okudingeka ukuthi sikuhlalele phansi ngoba bese sivele sikumelele sisithi sizabona madoda ngalelo langa ukuthi lizabe limi ngaphi. Okokuthi sizenzani ngabo laba akudingeka ukuthi senze elutho ngabo ngoba sebezikhuphile bona ku-alliance bathi sebehamba babambana lo mama uMakhuphe. Sibafisela inhlanhla khona ngale, sibafisela inhlanhla. Kodwa ukuhamba kwabo akusoze kumise isitimela senkululeko sesizalwane seZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Welshman Ncube, omunye wabasekeli baka mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo ekwaBulawayo. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwe live talk siqhubeka sixoxa ngodaba lwe coronavirus, igciwane ethelithwalise umhlaba wonke jikelele nzima.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo microwave, siqale ngakwele Melika. Amankampani enkundla zokwethulwa kwemibiko ebulenjini be-internet, i-Facebook le-Twitter, asebambeni kumizamo yokwehlisa imibiko yamanga ephathelane legciwane le-coronavirus. Amanye amakhosikazi akwele Somalia athi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kube luthuba elihle ngoba kuvimbe ukulethwa kwezidakamizwa ezithiwa yi-cats ezisetshenziswa kakhulu ngabobaba. Siphetheza kwamanye amazwe nakwele South Africa. Omunye ugogo wakwele South Africa oleminyaka engamachumi ayisithupha lasithoba minwe mibili uthi kasoze ayekele umsebenzi wakhe wokuthengisa esitaladeni lanxa ilizwe livaliwe ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba efuna ukunakekela imuli yakhe. Sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMikeobe.
Inkokheli yebandla leZANU-PF ithi abantu abaningi balandela kahle uhlelo lokuhlala ezindlini okwamalanga angamajumi amabili lanye kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 osubulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu 48,200 emhlabeni wonke jikelele.
omele ibulili ma West etalele parlamente ekubandlale zano PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi ukusilela kwempahla okwenza abantu baphume ezindlini zabo kwenziwa ngabantu abathenga impahla enengi abayigcina ezindlini lokunye okufanayo
ukuthi kuswelakala izinto yebo kambe zingaswelakala ngenxa yokuthi angithi nxa ivele imisebenzi ingayenzakali ngendlela okumele kube kusenzakala ngakhona kuvele kukhangelelwe ukuthi kube lokuswelakala kwempahla ezithile kodwa hatshi angisoze ngiqamba amanga ngithi kuyezwakala kakhulu elizweni leZimbabwe ngoba uhulumende wathi izitolo ezithengisa izinto ezifunwa ngabantu kazibe zivulile kodwa umkhuba wona lwana wokuthi abantu bengezwa kuthiwa kuzavalwa bahambe bethenga okuningi bese beqeda beqedela abanye laba bamabhizimusi labo bese bekhuphula yiwo kodwa esiwubona uhlupha kakhulu emadolobheni
uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lolu emaphandleni
mina ngikhuluma kanje ngisekhaya ePlumtree ebulili maWest constituency ngengabhoda ngisuka lapha ngadlula kubonobhemano masendu ngaya kubokhame matiwaza ndolwane makhulela 1 sabasi kubathwa ngale phansi ngaya kumakhulela ngaya edupute ngaya kobhuthe ngaya kogwamagwama ngaya kohoki ngaya ezuzaphi ngaphenduka kukhame kathesi ngisenyele kotokwana nginanzelele ukuthi impahla ezifunwa ngabantu zigcwele kakhulu impuphu le etholakala eZimbabwe leyenziwa phetheya kugcwele kakhulu abantu bazihambela emavinkilini bayethenga baphenduke njalo nje ngifike kondolwane ngathola kulayine izigubhu lapho kule shop khona everywhere kulayine izigubhu ezilama disinfectants lawana lama sanitizer abantu befunda ukuthi kugezwe izandla
kodwa unkosazana Thabita Khumalo okubandla le MDC uyakuphikisa lokhu esithi uhlelo loluka lothulwanga ngemfanelo
sikhuluma kunje nje abantu kabalamahle sikhuluma kunje nje abantu kabala kudla sikhuluma kunje nje abantu abalamanzi izibhedlela sonke siyazi ukuthi akuse izibhedlela sokungamamotshari so inkinga esilayo ngeyokuthi lo mkhuhlane ungamemetheka ngendlela osumemetheke ngawo umhlaba wonke jikelele abantwana baseZimbabwe baqonda ngapi siya ngapi
uMakhumalo uthi inkokheli yebandla lezano PF ifuna ukuzivikela hathi uZulu weZimbabwe
sebethethe isibhedlela esasingesikakereke sebesilungisa ukuthi banelise ukuthi kwelatshwa abantu kambe shuwa inkokheli bani ehamba yethatha isibhedlela esavalwayo ntolontolo bethiya izibhedlela abazibulalayo bona ukuthi bathathe leyo mali bayengena ezibhedlela ezinkulu ezizancedisa abantu abaningi hatshi hlekanyana labo
lokhu kusekelwa ngumnumzana Chemist Ndlovu ohlala emazayimbe emadobho
fundiso iyasilela ngoba nxa ngikhangele ngiyabona ukuthi abantu abakwazi lutho ngalomkhuhlane njalo basakuthatha njengokuthi ha umkhuhlane nje njengomkhuhlane yonke abakho serious ngakho ngoba bengakabona okwenzakalayo so kukhanya ngani uhulumende bemele ukuthi ngabe uyakhipha abantu bezempilakahle bebhode ikakhulu emakhaya befundisa abantu ngalomkhuhlane ngoba abantu bakholwa ngokuthi sebeyibona into bengakayiboni so betshelwa ngomunye umuntu abakukholwa so bafuna ukuthi kube khona abazempilakahle bona abazabhoda befundisa abantu ngalomkhuhlane bengawukhangeleli khathana njengokuthi kathisa abantu abaningi vele belokhu belala ukholo lokuthi ngiinto zamakhiwa ezibamba abantu abalezi mali eziningi laba abafundileyo abahamba emazweni njani njani
kulabantu abafika phose ichumi abalomkhuhlane lo kwele Zimbabwe omunye wabo uselamaviki amabili wabhubha ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube
kwele South Africa sokuphele iviki egcweleyo kungaphunywa ezindlini ngenxa yegcikwane lecoronavirus kodwa ke amanye amakholwa eZimbabwe osekule viki yonke bengayi ezinkonzweni lasemthandazweni yaphakathi kweviki athi ukukhonza ezindlini sokubafundise okunenge okuhle uBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
midnight Thursday 26th March until midnight Thursday 16th April.
You must stay at home. That's all. If your friends ask you to meet, you should say no.
COVID-19 is now upon us.
Lingene ngesivuvu igciwane le-coronavirus lamisa kukhwimilili amabhizimusi imidlalo ngitsho lezenkonzo. Iningi lamakholwa adabuka eZimbabwe ahlala eJohannesburg bazithole sokufanele bakhonzele ezindlini ngesabatha ngesonto kanye lemthandazweni yaphakathi kweviki. Kodwa kumfundisi Thobani Sibanda kule ntshumayelo uthi isikhathi sokuthi amaKristu angesabi.
Okusenza sibe lesibindi yikuthi othayela libhasi ngubaba. Our father is the driver. Never mind the rocky way. As long as it is not home. God has never promised us a safe flight on this planet Earth, but he has promised us a safe landing in heaven.
Amen.
Iningi lamakholwa eZimbabwe athi selithole indlela zokwenza kubusise kukhonzela ezindlini. Unkosikazi Sanele Gwebu uthi lalabo oselokhu bakhonzayo bengaliphiwa ithuba lokuhlambulula ezinkonzweni emakhaya sebedumisa uMveli Ngqangi bekhululekile.
Iunity nothando luyakhula kufamily compared to a church sometimes. Uyahlala umnyaka wonke ungaphathangisa kasikhulu, uyahlala umnyaka wonke ungakhomentanga, but yes, ifamily sisodwa, we do everything.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Brighton Dube webandla lamasabatha uthi sebesebenzisa ithuba lokukhonza emakhaya ukuthi bazwisise iBhayibheli ngokuphindiweyo.
We have a less chance of finding the Bible in the scripture. You can go verse to verse than to Ulavanta Banning or Lisa. Sometimes we need to find the real rule because we are going to see
Mnumza na meluleke mabuza la yokonza kwelinye ibandla lamasabatha eJohannesburg uthe ebandleni labo amalunga wonke ayaphiwa uhlelo okufanele balulandele masabatha wonke nxa bekhonza ezindlini.
Sikhala nge-prayer band ekuseni ngesikhathi esibekwe libandla, sibuye kusaba sikulu, sibuye ku-divine service, siye elantshini, singene ezifundweni zemini. Ntambama ilanga litshona, sibe ne-vespers, siqhuba kuhle kakhulu, siyakhonza.
Unkosazana Sehlule Moyo ukhuthaza amakholwa ukuthi balisebenzise ngamandla leli thuba lokukhonzela ezindlini.
UJehova usisusile emsindweni esiyijwayele ukuba phakathi kwa ukuze simuzwe ekhuluma kithi. Ngakho asithandazenini sifunde sibe lamathuba amahle ukuthi sikhulumisane loJehova. Yena esekhaya ezulwini uzakusiza abe senzela kahle.
Umnumzana Cowboy Phiri uthi njengamakholwa balemukela inyathelo likahulumende lokwenqabela ukubuthana kwabantu ngoba bekuza kubalula ukuthi leli gciwane lithelelwane ngabantu abaningi ezinkonzweni.
This was the only logical thing that they could have done to save lives. Wenze into eright ukuthi avimbe ukuhlangana kwabantu abaningi ezindaweni ezihlukeneyo.
Iningi lamakholwa lithi lisaselethemba lokuthi uNkulunkulu uza sedlulisa lesi sifo baphinde balithole njalo ithuba lokuyakhonza ezinkonzweni zabo bendawonye. Balesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Amapholisa lamasotsha abhaqabula abantu abahamba mahlayana edolobheni lakobulawayo kubotshwe abanye abaningi. Umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Welshman Ncube uthi isinqumo somthethwandaba isokuthi uChamisa kayisuye mkhokheli webandla leli siyize. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.